Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi mugovera Chivabvu 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanotsanangura zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva eNational Lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakawedzera nezuro nguva yeNational Lockdown nemasvondo maviri. Tabata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti vatsanangure kuti chii chakapa kuti hurumende itore danho iri.
Hurumende yakawedzera danho rekuti nyika irambe iri pauchenjeri yakangwarira kudzivirira denda recoronavirus kwamazuva anoita 14 days. Chikonzero ndechekuti denda iri harisati rapera. Kune dzimwe nyika dziri kutopekesha riri kuwedzera tikatisa nyika dzekutana South Africa, Ghana nekumwe muno muAfrica riri kutowedzera. Nekudaro mashandiro atinoita, mafambiro atinoita, matyidzano atinoita nedzimwe nyika anoita kuti isusu tive neutera kana denda iri rikauya munomu. Ririmo zvaro munomu. Wongu muno mariri macho rinofanira kuonekwa kunzi harisi kupekesha richifamba kubva kumuno kenda kumuno. Nekudaro pane zvipatano anofanira kutorwa akaita sekupfeka mask kuitira kuti denda iri risatapuka kubva kuno muno richienda kune mumwe.
Danho rakatorwa nehurumende nezuro iri rinorevei kuruzhinji rweZimbabwe.
Wongu pane kurerutswa kuri kuitwa pamatano aya. Kare kare taiti vashoma vaifana kushanda vaivangaruma taiti essential services chete. Tapedza izvozvo tichisunungura nyaya dzezvoupfumi tikaenda pachidano rechipiri kubva pane rechina tikaenda padano ratakati iye zvino vemigodzi ngavashandewo, vamwe vemisika imwe yezvechikafu ngavashandewo. Ndokubvapo ndokutenda padanha yachirerutsa futi takuti vesi vanoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nokutengeserana ngavashande ngavaende kumabasa, asi avo vanoita zvekumhanya-mhanya vachingotengesawo zvimwe zvaizvo zvekuti munhu araramise mhuri zvokunhonga-nhonga ngavasashanda. Avo vamabhazi ngavashande havo vose. Kusara kwevamakombi vaya vanongomana maemergency taxis vaya vaya ngavasashanda, nokuti ivo vaya vaya zvinonetsa kuti chengetedze magariro avanoita imomo, maunganiro anoita vanhu nedzvikitsviki rinoita vanhu vakambandikidzana rinopa kuti denda iri rikwanise kutapuka kubva kumunhu kuenda kumunhu.
Zvii zvakanakira kana kushatira danho rakatorwa nehurumende nezuro?
Izvi zvinhu zvakaisirwa kuti vanhu tisakuvadzwa nedenda iri zvakaitwa kune dzimwe nyika. Ndinoona vateereri venyu vanoziva kuti tikaenda kunyika yakaita seBritain kunogona kufa 800 people pazuva rimwe chete. KuAmerica pamwe wanga kusvika ku2000 pazuva rimwe chete. Muno muZimbabwe hatikwanisi kudaro. Tichine rombo rakanaka kwazvo kuti denda iri munomu rauraya vanhu vana chete. Haritina kukuyiwa makwirwa akuitwa kune dzimwe nyika. Kuti munomu kana tikati 4 a day vanenge vakatowandisa, nokuti kubvira parakatanga kusvika A4. Saka hatina kusvika ikoko nokuda kwamatanha anotora hurumende. Saka hurumende haikukwanisi kuti taakungoregedza mhepo dzedenda dziya dzivhuvhute pakati pedu. Aiwa, tinopera. Ndo urongwa hwakaita hurumende kuchengetedza utano hwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe.
munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nasi tatambira mashoko kubva kumuteereri weStudio 7 akachengetedzwa kuBulawayo. Tinoimba kuti hurumende yakateverera pangova ino.
Ndinonzi rutendo United College iyaya UC College muBulawayo. Ndave ne 20 nasi ndere chi23 tiripo. Chikafu chatinodya chisiyeuti zvamuchose nezuro chaye chaye. Takadya sadza nekabheji risina mafuta, risina madomasi, risina chinyi. Sipo pabha panogona kungonzi bhara bhomese rinogona kungonzi vanhu 20 or 30 pabha. Mapedzia tinopiwa kunge watoenda watombonotaura navo zvimwe zvisimwe watovaratidza seni zvangu ndakatomhaina ndikatovaratidza kuti ndionai ndikatovavhurira kuti nditori kumwedzi. Ndopavakatozondipa mapedzi. Nzvimbo yatiri haisombosiri yekuti takapiwa machira emunhu andirina emujera aya ndo hatiri kufuga zvidhongi zvimachira. Mutirungu chatirungokumbira kuhurumende ndechekuti tiende kumba nekuti hatisichadi zvimwe zvakanyanya. Vamwe vedu vakabuda, kasi vakabuda havana kuwana transport, vakadhambiwa na 6 o'clock. 150 bonds nevaenda mheno kuHarare, nevaenda kupi, vanyango vaenda kuMutare vakangopiwa ma 300 bondi wawo. Chatinokumbira dei vanhu vatibetserawo, dei hurumende yatinzwawo kuti tsika dzedu. Raifi yatiri kurarama panapa ndeyevasungwa. Naamwe mazuva chavo chavo mapurisa anotomboti abhusa zvokuti dzokerai dzokerai, totorohwa nemapurisa achiti abhusa, dzokerai kumulandikinyi, hapana sadza. Saka zvatsawo kuti mukationa toenda pasocial media oro takutaura nemazita edu, zvinhu zvinhu zvinenge zvatotinetsa patigere. Zvinhu zvekutoti nyange ndichitaura panapa ndichiona situation yevamwe mai vatirikugara navo vari kubhidha nani stop fee, varotaura kuti kumba vakangosiya kusina kana chunu. Ende tinongokumbira kuti kana makutipawo mari yebhazi, muzive kuti mari yebhazi iyi nemareti aveko nemachinjiro akaita zvemuZimbabwe, hamusiekspekta kuti munhu anoenda hameno kure kwakati bondi 300 bondi ndofunga nyange muHarare chaimo chaimo haisi kusvika. What about anoenda mberi kukaita sekumberi kweHarare? Tokumbirawo mutibetserewo, tosichewo nhangisini.
Apo vatori venhau munyika vari kubatana nepasi rose Mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vanoti kuita basa ravo vakasununguka kuri kuvanetsa zvikuru sezvo vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda munguva ino apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekuvhara kwakaitwa zvizhinji munyika havakwanisa kuita basa ravo nemazvo, uye kurarama kwavo kuri kunoita sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaiita. Muzare hazvinei mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunoita sezvo vanhu vanoti vapanyaya vakavharirwa mudzimba dzavo, ukuwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19, chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown, maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana uchinotsvaga nhau. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist, chandinenge ndanyora ndo chandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho aamashoma, mari yatakuwanouya chi yashoma, zviri izvo zviri kuti kanganisiwo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marentals, todawo zvakasiyana siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe mungudzoti andiri mulockdown, handikwanise kutaura.
munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI mumasvingo vatatita chitangu vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemashoko panguva ino uye kushayika kwezvipfeko zvekudzivirira zvevatori venhau izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda recovhidhi rawedzera mamwe matambudziko agara achisangana nevatapi venhau muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyange denda iri risati ravapo vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information, zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yokuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo muno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofanira chirwere ichi, saka iri idambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira, idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo. Kunyange hazvo, hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvipepa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori venhau bepa reTel Zimbabwe Clayton Sheridan anoti mapurisa ari kutadzidza vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino, izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzidza kufamba kwemashoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzwana kwacho nekwari munane pari manhanzombe vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzatinosvika. Kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechigwere checoronavhairasi, nokuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa akazviziva zvabuda mumapepa nhau, mapurisa anenge achivashungurudza achivarova. Saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vari kutotya vachiti isu tisiri kukonzera kuti varohwa, uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zvina necessary. Pamwe pacho vanogona kutoramba chero ukabudisa gwaro rakapuwa neZMC rinova inopreskat.
Sasvigara wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya yecoronavhairas iyo iri kutadzisa kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukuburitsa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vaunganidze vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopemberera zuva reWorld Press Freedom Day, semisa Zimbabwe, ndingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa 1 kusvika musi wa 15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15, inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muZimbabwe. Uyezve basa
mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavhairas, uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day kurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka munguva yelockdown. Vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka. Asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakabudisa mashoko akanaka aya, mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom chekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muZimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reZimbabwe Youth Council razivisa nyika yose kuti chirongwa Youth Relief Fund icho chakanangana nekubatsira vechidiki vane mabhizimisi akavhiringwa necoronavhairas chichambovharwa kuitira kuti magwaro evakanyorera atange kuongororwa. Mike Hoye weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe zviri kuitika.
Tuda kutenda vechidiki vose vaka kwanisa kutumira ma applications avo kunevaya vasati vatumira ngavatumire musi wa 4 May usati wasvika kuitira kuti tange kuongororwa vanokwanisa kunge vachizobatsirwa vabatsirwe mukati memazuva iwayo anotevera.
Parizvino matinawana ma applications mangani
4332 pamapepa iwaya vazhinji vari kumaruwa uyewo kumatebereland vange vasati vatumira mapepa akawanda asi Bulawayo iripo pamaprovinsi ane mapepa akawanda taisa matanho ekuti vanhu vakadai vagone kutumirawo mapepa avo kuburikidza nemadistrict nema ward youth officers kusvikira musi wa 4 May watataura nezvavo.
Avo vachivaisa maapplications avo vachapindurwa rini?
Kana tapedza kuongorora mapepa aya timufikiro ro rimwe chete zvinhu zvose zvinofanira kunge zvavapo zvekuti vanhu ava vatange kupiwa dzimari dzavo. Vakaisa maapplication aya vachatanga kupindurwa kutanga musi wa 5 May kureva kuti vanenge vabudirira ndo vanozopedzisira kupindurwa asi vanenge vakundikana vachange vachipindurwa. Saizvozvo hapana application ichanzi iyi yakundikana. Vanenge vatadza kumita marequirements aya vachange vachiendeswa kune mamwe mapazi anobatsira parelief fund imwe chete iyoyi.
Chirongwa ichi chichavhurwa zvakare rini?
Chirongwa ichi chichazovhurwa zvakare mushure mekunge mari yakabuditswa nehurumende iyi yapera, kana kuti mushure mekunge maapplications akatumirwa atadza kupedza mari iyi. Zvoreva izvo kuti mari inenge yasara inogonazve kuti chirongwa ichi chivhurwe zvakare munguva inotevera.
Nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina vachitaura vari parunhare vari kuHarare naMike Hove weStudio 7. Yashuka nguwe kuti chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo parizvino tiri kutetenyura tiri kudzimba sezvo paine chirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai enyara dzai kumbonzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust yekwamurewa uyezve vari ivo mumiriri weAfrican Union panyaya dzekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Gumbonzvanda. Mungatiisana nguro kuti kwakamira sei kwamurewa kwamuri uko panyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Tiri pacovid-19 kunyanya tiri mulockdown muno muZimbabwe tiri kusangana zvikuru nedambudziko rekumbunyikidzwa kurwisana nemirishonga mudzimba. Kuno kwatiri kwamurewa tagamuchira makesis akati wandei evasikana vari kumbunyikidzwa vamwe vachimanikidzwa kuroorwa ari kusvika kuRosaria Memorial Trust Center kwedu. Tichifamba muzvipatara matiri kushanda tiri tichibatsirana neveministry of health pane zvecovid izvozvi tiri kugamuchirawo mashoko ekuti vari kuwanawo maripoti kumakliniki ikoko evanhu vari kuuya vanenge vasangana nemhirishonga mudzimba.
Mungati zvii zviri kuita kuti huwandu hwedambudziko iri hurambe huchikwira?
COVID-19 iyi tagara tine mhirishonga mudzimba asi yave kutowedzera sekuti vanhu vakangogara vari pamwe chete havana dzimwe nguva havatorina chekudya mumhuri hakuna kumabasa kwekuenda. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vabva vanyanya kuzoshushana mudzimba umo. Tiri kuona zvekuti kazhinji nekuti tiri palockdown vanhu vari kubva vazoshaya kuti vangaripota kupi, vangatizira kupi, vangawanira batsiro kupi. asisi tinokoshesa zvikuru kuti chero tiri pa lockdown munhu afanire kufira mumba uye hatifanire kunge tiri kurwisana tiri mudzimba.
Vanenge vasangana nedambudziko iri madzimai nevasikana vanofanira kuita sei? Pane masangano here anoshanda achibatsira vanhu kavanenge vasangana nedambudziko iri?
Kana munhu asangane nadambudziko, ngatitsvage nzira yekudzivisa, ngangari village health worker kana sabhuku kana community care worker ari padhuze nemi. Isu veRosaria Memorial Trust tiripo kuramba tichitsigirana nemi. Tikuziva hurumende yeZimbabwe nedzimwe hurumende dzisi dzemuAfrica dziri kunyanya kusimbisira zvikuru panyaya yekuti tidzivirire mhirizhonga iyi. Tine maorganization akasiyana siyana emuno muZimbabwe, vana Msasa Project, Zimbabwe Women Lawyers Association, vana Wilsa, vana Legal Resources Foundation namamwe vana Helpline vari kuedza kubetseredza. Saka ngatiregei kugara takatarisana nemhirizhonga mudzimba asi ngatiripotei.
Zvinhu zvamungakurudzire vese vakateerera vangange vakatarisana nedambudziko rekushungurudzwa, vangange vari madzimai, vanasikana kana ivo varume?
Tinotikoshesesa ndechekuti ngatiedzei kudzivirira mhirizhonga. Tichidzivirira COVID-19 zvinokosha kuti tigare tichiwirirana mudzimba umo tine yanano, tisina bongozozo, tisina mhirizhonga. Sekuti mhirizhonga pachezvayo inoita kuti vanhu tisanyanye kuchengetedza, inonzi social distancing, inoita kuti vanhu tigare takasuruvara uye kuti dzimwe nguva munhu anozoshaya kwekunyatsowana batsiro ndokunge ari kure nezvipatara, kure nevangamubatsira. Ngatidzivirirei zvikuru mhirizhonga patiri kudzivirira COVID-19.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai nyaradzai Gumbonzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mark Lesi Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa kutapuriranwa pamwe nekuongororwa kunoitwa utachiwana hwecoronavirus kuti munhu azowanikwa aine chirwere checovid-19. Muhurukuro yedu tina Dr. Natsai Zhou Chidavaenzi vanovenyanzvi mune zveutano vari chiremba muPhoenix muArizona muAmerica. Regai tinzwe vachitanga nekutsanangura pamusoro pekuongororwa kunoitwa vanhu yatingati testing. Tinzwe kuti vari kugutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa urongwa ihwohwo, zvikuru takatarisa kumusha kuZimbabwe.
Ineni somunhu anoita zvetracking specialty yangu yandoshanda is public health iye zvino, although ndine clinical experience ndinozongoshandako, but iye zvino ndiri kushanda mupublic health community. Pandakanzwa nhamba dzokumusha vokutanga vatakanzwa vakashaya, and pandakanzwa tiri kuwananga vakulondon, wananga vakunew york, zvakandisa kuva netariro because ndakati as long as we know kuti zvabvane kupi tinotibatsira kuti tive more controlled. Zvandaigara ndicharwa kuti zvingandityisa is kuzwa kuti munhu ari somewhere kuruzevha somewhere ikoko muZimbabwe asina contact kunze, asina mbowana munhu auyazomuvhizitira kubva kunze, asina mbofamba kuenda kusouth africa kana kuevhen kuenda kuHarare, tongozwa kungoti anayo corona. And I don't know kuti statistics dzacho pano, kuti tracking dzacho vanodziita se, nokuti isu ndo zvatinoita tinotracka kusvika tasvika palast contact. Like iye zvinosangonzwa kuti mune munhu ari positive next week yedu, tinobvunza kuti pana anoziva here, pana akataura naye the last 14 days, anogara kuerea ya kupi, anoshanda kupi, tine vamwe vedu here rudzirwo muno mwapache kana tuvamwe vanoshanda kuno vakamboenda ikoko. wana kwa irons ano shanda to track to access abantu vavo tozati garai kuna pamoja kwa 14 days tichiona kuti mchaita ma symptoms here kana msina ma symptoms garai 14 days I know kumsha vari kuti 21 days
tiri kunzwawo Dr. Joe uchidava inzi kuti vamwe vanenge vatomboongororwa vachiwanikwa vaine utachiwana kana kuti vaine chirwere checovid 19 vari kuzopona kana kurecover zvii zvamungataura pamusoro pazvo
nyaya kurecover isusu kuno hatichaiuse for America healthcare providers because kuri kuwanikwa kuti vamwe vanonzi vakarecover vari kuwanikwa vachitesta again later ndeimwewo nyaya
tiri kunzwawo kuti iwo matest kits zviri kushandiswa mukuongorora vanhu ivavo zvimwe zvacho zviri kunzi nevamwe zvinogona kupa yatingati maresults asiri chokwadi kits iyoyo kana kuti chashandiswa mukuongorora kuti munhu ane utachiwana here chopa dudziro isiri chokwadi
ehe izvozvo zviri kunaitwa just like any business vanhu vanofanirwa kuusa matest ari credible anobva kumacompanies ari credible and just like anything kuchavana vanhu vachada kugadzira mimishonga yavanoadvertisa isina kunyatsotestiwa kuona kuti sensitivity yacho or accuracy yacho iri papi andizvo maona ndo zviri kunetsa saka kumusha handizivi ndakatombobvunza hama yandoenda kuti matest amunouza chii because pano isu takanetswa necouncil kuti matest amuri kuusa tiri kunzwa kuti chii kune matest asiri accurate kana kuti asinganyatsa muri kuusa matest anobva kucompany dzipi dziri credible ari approved here necdc saka that's number one kuti tizive kuti matest anenge achishandiswa muma different areas even muno muamerica kuti vanhu vari kuatengeka credible. So that's number one. Number two, they are good. What tests are they using? Basically, right now, my tests are good. This one is true. I have not a rapid test. I have good. My results are good in a few minutes, in 15 minutes. And then, when I'm going to go to the hospital, 2 or 4, depending on the load, you are going to go to the hospital. So the tests, they're done differently. This is something that's testing genotype, but as you go, you accumulate data. You accumulate information. You know, so we try to change my team. So the scientists, people have to be open because the virus is going to change.
Manga makateerera kuna Dr. Natsai Joe Chidavainzi, vanove chiremba nyanzi, mneze utano, vari ku Phoenix, mudunure Arizona, mu America. Muchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa za tino sangana na shumo upenyu. Anukoni kaine mufaro, jini wenyu, jonga kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC.
Ateriri ve Studio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo domain zita rake mowanikwa imi muchitsumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zvongo yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi matatu nevana, kwete makumi mana vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vatsanangurira veruzhinji zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu
www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
So we see